Vashitora mutongo pachikumbiro chavangari vhume chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati. Mutongi wedare Vatranos Uta Hwashe vati vangari vhume havakodzere kuburitswa muusungwa. Vauta Hwashe vati vangari vhume vanogona kukonzera kusagadzikana munyika kana vakaburitswa muusungwa, vachiti vanoisa upenyu hweveruzhinji panjodzi sezvo paine chirwere checovid-19 chiri kuuraya vanhu munyika. Vauta Hwashe vati mashoko anonzi akataurwa navangari vhume padande mutande ravo retwitter ekuti vanhu vanofanira kuratidzira sezvo achitiraramo munyika yangofanana neupenyu nerufu mashoko anokurudzira mhirizhonga, nokudaro vanofanira kugara muusungwa sezvo achiti veruzhinji vanogona kuratidzira musi wa31 Chikunguru kana vangari vhume vakapihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Zvaturwa nedare zvatsinirwa negweta ravangari vhume vaMoses Nkomo, avo vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Chikonzero chapiwa chokuti vasapiwa bail ndechekuti hanzi kana vakabuda pane njodzi yokuti mademonstrations against corruption anoenderera mberi, saka ngavambovharirwa. Hatizivi kuti kusvika rini, asi kwatiri zvinhu zvacho hazvina musoro, kana ndingashandisa varayiro rokuti hazvina musoro kuti nokuti panotyiwa kuti vanhu vanogona kudemonstrata, zvisinei nokuti constitution yeZimbabwe inobvumidza vanhu kuti varatidzire kana pane zvavasiri kufara nazvo.
Zvichakadai, kunzwikwa kwechikumbiro chemutori wenhau Hopo Chingono chekuti atongwa achibva kumba pamhosva imwe cheteyo chaenderera mberi nekunzwikwa nhasi. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi achibvuma kuti hurumende inogona kubviswa pasina kushandiswa mhirizhonga sezvakaitika muna 2017 pakabviswa vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Izvi zvinotevera kubvunzurudzwa kwaitwa mupurisa uyu namai Beatrice Mutetwa kuti inganzi imhosva here kuti hurumende ichinjwe kana veruzhinji vasiri kufara nayo. Kunzwikwa kwenyaya iyi kuchaenderera mberi mangwana mushure mekunge mutongi panyaya iyi Vangoni Nduna vati nguva dzanga dzisina kumira zvakanaka pakatariswa mitemo mitsva yecovid-19 regulations yakadzikwa nemutungamiri wenyika. Amai Mutetwa vati mitemo iyi inotyora kodzero dzevasungwa dzekuwana rusununguko. Izvi zvatsinirwa nerimwe gweta riri kushanda naamai Mutetwa panyaya iyi vaGift Mutisi.
Nyaya yaChingono izvezvi zvitamirira kuti tipedzise kuita masubmissions edu semalawyers. State yakaita masubmissions ayo ndobva yadeedza vachapupuwayo mawitness 2 tava cross-examine vakaitwa re-examined vapedza vose. Saka tanga tiri pakati pekuitawo masubmissions edu ndobva tamiswa zvichinzi taakufanira kuti timire nekuda kwemacovid regulations, tofanira kumira na3.
Zvichakadai, meya weHarare vaHebert Gomba vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisirizvo pakupihwa kwemastendi. Gweta ravo vaLovemo Maduku vatiwo havana kufara nemabatirwo aitwa nyaya yavaGomba, avo vakatarisirwa kudzoka kudare mangwana pavakatarisirwa kusvitsa chikumbiro chekuti vakwanise kubhadhara mari yechibatiso.
Nyaya yavari kupomerwa ndeyekuti vari kunzi vakati imwe land yemuHarare itange kusavheiwa, vachitaurira town clerk kuti asavhe land iyoyo. Ivo vari kupamura mhosva vari kuti land iyoyo yaisafanira kunge ichisavheiwa nokuti yanga yakatopiwa vamwe vanhu kare. Ndo chete nyaya yacho, haina zvimwe, hapataurwi kuti land yacho ine vhalu yakadii kana chii. Saka hatina kukwanisa kuzopinda mukoti kuti tinyatsoti nyaya yese iitwe, nekuti vari kuti 3 o'clock dzanga dzakwana. Saka mapurisa aingoda kuti svike towards 3 kuti vaGomba vamboendeswa kuremand prison. Vatudzoka mangwana na9 a.m. chaita bail application.
Padare panga pazere nhengo dzeMDC Alliance dzanga dzichisanganisira munyori mukuru mubato iri vaCharlton Wende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.